tichitaura maziviro edu sebazi rinoona sebandiko rinoonera nezvekubudiswa kwemashoko, hatina chatinoziva panyaya iyoyo. Tiri kuzvinzwawo mapepa uye tiri kuzviona pamadande mukande kuti ndo zvavanoda kuita. Maziviro atinoita kana vari memba yeMBC Alliance zvinhu zvinenge zviri pamutemo. Isu maziviro atoita tine section yekudhila nezvinhu zvedu muMBC Alliance, kunyaradzana nekutasanudzana kuitira kuti pasaita vanhu vanongonyuka mangwana vachikwanisa kungokanganisa-kanganisa kana kukandarima pazvinhu zvakajeka kudai. Zvakatsanangurwa chero kwamutare kuti munhu anenge aida kukonzera confusion zvoda kuti anenge aida kudivida vana veZimbabwe. Saka nokudaro hatingataure hedu nepfungwa dzavo. Avo munhu akazvimirira uye vane pati yavo, hatidi kutaura nezvepati yavo uye hatimbozopata taura nezvepati nezviri kuitika mumapato evamwe. Asi mutemo uripo pachibvumirano chiripo chatinoziva chatinacho tose tiri mapato manomwe ndochokuti hazvitenderwi, hazvisi kutarisirwa kuti umwe weimwe pati akondeste siti yakapuwa imwe pati.
Muchitenderano chenyu hapana pamakanyorerana here kuti kana rimwe bato rakasimba mune imwe nzvimbo ndo rinofanira kupiwa mukana wokuisa munhu anokwikwidza imomo?
Hakuna chibvumirano ichocho. Tiri kunzwa vanhu vari kufamba vachitaura nepamwe kupane dzimwe nhepfenyuro vachirera vanhu nemauti kwai pane chimupane sekisheni inoti kwanzi kana nevanhu vakawanda nde. Hakuna zvakadaro. Chokwadi chaicho chaicho chiripo chinozikama namapati manomwe nevatungamiri vayo ndochokuti hatikondestani uye haundoiti zita rako kwakaiswa mukonstituensi yerimwe pati.
Pana mamwe maconstituencies here ane problem iyi?
Hatina kumwe kwatati tanzwa uye hatitarisiri. Kana uri nhengo yemapato manomwe ari muMDC Alliance, chandinoziva chandotaura ndakagwinya ndochokuti hautenderwi kukura musoro wobva wandomira woga uchizama kukanganisa ukama huripo pamapato manomwe uchikanda zita rako muheti kunzvimbo yakapuwa imwe pati. Izvozvo ndo zviri muagreement. Asi kana chiri chokwadi chamuri kutitaurira tikachibata tinoenda kualliance tondo adressa maproblems edu ikoko.